manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chivabvu 15/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuvanesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezu nezu mchirongwa chedu cha nasi. Gurukota rezvemari vamutuli ncube vanoudzwa kuti veruzhinji havachina ruvimbo navo. Varimi vofodya vochema chema zvikuru nemutengo wefodya wavari kupiwa. Hurumende yotanga kubhadhara svondo rinouya varimi vachena mari yemapurazi avakabvutirwa nehurumende yava Robert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzeparamende nhasi dzaudza gurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncube kuti veruzhinji havachina chivimbo navo kuti vangakwanise kugadzirisa nyaya dzeupfumi sezvo zvose zvavakaita kubva pavakagadzwa segurukota rezvemari zviri kuomera veruzhinji mukurarama kwavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Nengo inomirira Norton yakazvimirira vatemba muliswa vaudza vancuve kuti hurumende yakatanga ichiti bond note raive neuremu hwakafanana nedhora rekuAmerica asi ikazozvishandura izvo zvakaita kuti vanhu varasikirwe nemari dzavo. Vatiwo pari zvino vemabhizimisi vari kutara mitengo inoenderana nemutengo wemari pamukoto izvo zvinoita kuti mitengo iyi ive pamusoro zvakanyanya. Vamuliswa vati kuita kwakadai ndiko kwaita kuti vanhu vasavimbe navo pamwe in the room and
no longer trust in the Minister of Finance, neither the government.
Hapana achaivimba nemi kana nehurumende. Makambouza vanhu kuti mabondi akafanana nema US dollars asi mukazvichinja kuti mubire vanhu mari dzavo.
Asi vanhuve vati nengo dzeparamende dzinofanira kuvimba navo nehurumende sezvo vari kuvandudza mashandiro emabhanga nekushandiswa kwemari munyika kuti zvinhu zvinakire veruzhinji. Vati pane matanho akawanda avari kutora achaita kuti zvinhu zvinake munyika. Mumiriri wekwekwe Central vamasango matamba nadzo vaudzawo vanhuve kuti nyaya yekusiyanisa uremu hwemabond nedhora rekuAmerica yaomesera vanhu vakawanda munyika.
Chinja vachienda kuRTGS zvino yakabva yachinjawo ende vakaibhena ne 2.5 vachitanga iko zvino kutarwa ndipo nhasi uno iri pa 3.5 mabanks kana uchida kuchinja mari yako US into RTGS. Saka asi masarare ari ipako namanje ende zvifuti zvakare Mr. Speakers yakachinja zvakare chenderano nokuchinja kwavakaita kubhena kwavakaita ivo achaunisa.
Vati zvakakosha kuti hurumende ione zvaingaite kuti mari dzevashandi vayo nevemakambani akazvimirira dzawedzerwa kuitira kuti dzienderane nekudhura kwavekuita zvinhu. Asi vamwe vati hurumende yakatogadzirisa mihoro yevashandi vayo ndosaka iri kuvapa mari dzekubatsirikana. Vativo vanoziva kuti vashandi mumakambani akazvimirira vari kuwedzerwa mari dzavo dzavanotambira. Asi vamatamba nadzo vati mari yakawedzerwa vashandi haina zvainobatsira nekuti mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanya.
Chena zvakaita nhurumende hazvirangovanda misasikape zviri pachena kuti vakati vo RTGS haienderane neUS zviri pachena kuraidza kuti munhu angachiora neUS 250 anofanira kumutwa times 2 sarari yake ne $250 handika. Haikona kuti vangatitorisei zvonzi isi ndiri dzezvinhu zvangu asi ndinoona kuti apa vari kuninyika.
Asi vamwe vati havasi kuzowedzera mihoro yevashandi kuti ienderane neuremu hwemari kuAmerica, vachiti kunyange hazvo mitengo iri kuita chamuramba mhuru, mitengo yezvimwe zvinhu yave kudzikira nekuti zvave kutengwa nevanhu vashoma. Vati zviri pachena kuti vemabhizimisi vari kutenga mari yekunze pamukoto, asi ivo vachifanira kutenga mari iyi mumabhanga. Vati pari zvino mabhanga ane mari yekunze mamiriyoni mazana masere emadhora ekuAmerica, uye iyi ndiyo mari inofanira kushandiswa nemaindustry nemakambani. Pataenda pamhepo, vanhuwe vange vari kutarisirwa kutura kuparamende mamiriro akaita upfumi munyika. Mone monyaya, mumiriri wechipinge East vaMatthew Mulambo vati havasi kufara kuti vanhu vakagariswa patsva nehurumende kuma 2000 vari kudzingwa munzvimbo idzi zvisina chikonzero. Vati izvi zviri kuitika munzvimbo dzakawanda munyika.
Tivatiudze mutemo wehurumende kana polisi yehurumende maererano nevanhu vakagariswa patsva muna 2000 asi vaakuduswa vachipuwa ma 7 days zvikuru kuchipinge, kushangani, Gokwe nedzimwe nzvimbo vakagara muna 2000 vari kuduswa vachipuwa ma 7 days kavati pepolisi yavo yeministry. Thank you.
Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro vati vanhu vari kudzingwa ndevaya vagere munzvimbo dzisingakodzeri dzakaita semafuro emombe kana matoro.
Tine vanhu vakano zvigarisa munzvimbo dzisingafanhonge dzichigarisa uye vasina magwaro ekugara munzvimbo idzodzo. Mr. Speaker, sir, ino yanguva yekuti increase production and productivity. Hazvigone kuitika kana vanhu vakagara munzvimbo idzodzo dzandataura. We want to bring sanity, Mr. Speaker, to the agricultural sector.
Pane mhuri dzakawanda dzakadzingwa mumapurazi adzakapiwa nehurumende makore akawanda apfuura kuChemagora kuMidlands nekumashonaland west, uye vakarwira hondo yerusununguko vari kunyunyutawo pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa anodzivirira mhirizhonga adaidzwa nhasi apo varimi vefodya muchinoi vanga vopenga vachipopota vachiti havasi kufara nemari yavari kupiwa pakirogiramu rega rega refodya yavari kutengesa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekumbomisa kutengeswa kwefodya nhasi vachipengera vanotenga fodya yavo vekambani Sub-Sahara Tobacco, varimi ava vanoti mari yavari kupiwa inoita masenzi makumi maviri pakirogiramu ishoma zvikuru. Mumwe murimi varimi Joe Tenda Upenyu vati fodya yavo iri kutengeswa nemitengo yakasiyana. Vatenda Upenyu vatirimwe dambudziko nderekuti vave nemazuva akawanda mari yavo vasati vaiwana. Izvi zvinotsigirwa navaCleopas Nyengerai avo vati vari kutenga fodya yavo vari kuvaitira utsinye sezvo vachibhadhara mari yakawanda vasati vatengesa fodya yavo. Vanyengerai vati kutakura bhera rimwe chete vanobhadhara madhora makumi mana nemadhora mashanu, uye kuti bhero rimwe chete riyerwe vanobhadhara madhora makumi maviri nemadhora mashanu.
Patinosara isu tiri kusara tiri kutodzokera kumba tinotengesa fumu kana kuti vari kumba uku vari kutitumira mari tauya kuno kutine akaunti 18 days.
Mumwe murimi asati awana mari yake vakatenda manjoro vati vari kunyeperwa zvichinzi masaisai haasi kushanda kubvira svondo rapera vachiti havasisina mari yekuti vararame.
Yuma akaunti haichapinda imwe yaingonzi 16 from Tuesday kati ndarwana chitatu bababa hapana kana mari kupinda umwe mukati imwe sisimiri down. Saturday vakati tushanda musaturday da kubatsira kuti sisimiri yosvika mari dzenyu dzapinda hapana chati chapinda.
VaRaymond Chirimuta vatiwo rimwe dambudziko riri kusangana nevarimi nderekuti fodya yavo iri kutengeswa mangwanani ivo vasipo.
Mukuru wekambani sub-Sahara Tobacco Mchinoi, Vamunyara Jurume, Varamba Kutawa never told it in Nauva Chitava Bumirwe, Mukuru met Beng Mchinoi, Vachoni Somangea, Vatima Sai Sai, and you are Kukonzra Kuchi, Marisa Pindemuma Bange Varimi, Dakamira Studio 7 Mchinoi, Dine Ata Chikuriwa.
Munemu onyaya mukuru wekomisha Farmers Union va Ben Gilpin vanoti vari kutarisira kuti kutanga vhiki rinouya kana kuti kupera kwemwedzi varimi vachena mazana masere nemakumi matanhatu vanenge votanga kupiwa mari dzekubatsirikana semuripo pamapurazi vakatorerwa nehurumende ichigarisa vatema patsva muna 2000. Hurumende yakaisa mubudget mari inosvika mamiriyoni makumi mashanu nematatu kana kuti 53 million RTGS dollars yekuripa vakatorerwa minda ava. Varimi vachena ava nehurumende vanonziwo vachaedza kutsvaga mutongi gava panyaya yemari chaiyo yemuripo zvikuru pazvivakwa nezvimwe zvikwanisiro zvakatorwa pavakamanikidzwa kubva muminda sezvo pasina kuwirirana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaGilpin kuti tinzwe zviri kuitika.
Mari irori interim relief yapadyo kupananwa kuvanhu vacho vakaapplya. Tanzwa kuti kana malista acho apinda kuhurumende kazhinji inozotumidzwa kumaaccounts awo.
Saka mungati varimi vangani vari kutanga kupiwa mari?
Vaya vakaapplya vari 860 around there. Saka tiri kungocompila maaccounts nemadetails awo tiri kutuma kuhurumende sondo rinoi. Kana mazita agadzwa ikoko, hurumende ichazotanga kuvabhadhara.
Munofunga kuti vanotanga kubhadharwa mari dzacho riini chaizvo?
Pamwe kupera kwesodo rinouya, tinoona kuti vamwe vanenge vatambira.
Kose vari vashoma kudaro vari kupiwa mari pari zvino?
Mari yacho inenge iriko inenge iri mari shoma zvakare, and isusu pakati pedu takazokumbira kuti vaya vanenge vari kukwanisa varege kuapplya kuzosiyira vaya vanenge vari kutambudzika kuti ndivo vanozotungamira kuwana mari dzacho. Saka mukatarisa makore kubvira kudzingwa mapurazi, vamwe vanenge vakakura nguva dziya, average age yanga iri 55, mazuva ano tinoona kuti vamwe vakakura vari over 75, vamwe vari ma80. Vanhu ivavo havagoni kufenza, saka ndivo vatino tarisira kuti ndivo vanokurumidza kubetserwa.
Totarisawo nyaya yekupiwa muripo nehurumende, mambenge muchitaurirana kune zvinhu zviri papurazi nezvimwe zvakadaro daro, nyaya iyi yasvikawo papi?
Isu tine mavaluation, maprofessional valuations anenge aripo, takamirira kuti mavaluations iwayo nemavaluations akatoitirwa nehurumende anenge atoaseswa independently. Kana ndipo patiri izvozvi tinongoona kuti tichatsaudzirana tichienderera mberi sei.
Mukuru wekomercial farmers union vaBen Gilpin vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende yeAmerica nezuro yakayambira zvizvarwa zvayo zvinoda kushanya kuZimbabwe kuti zvingwarire kubirwa, uye America inotiwo nenyaya yekusagadzikana kwezvinhu kana zvizvarwa izvi zvichinge zvapinda munyika yeZimbabwe zvinofanira kurega kuburitsa-buritsa mari, nekuti muZimbabwe muri kuparwa mhosva dzinosanganisira kupwanywa kwemotokari, kupwanywa kwedzimba nezvimwe. America yakayambirawo zvizvarwa zvayo kuti zvisaende pamagungano ane chekuita nezvematongerwo enyika kana kuendawo pane vanhu vanenge vachiratidzira, uye kuti zvigare zvichiteererawo zvinenge zvichibuda mumapepanhau nembudzi nepfenyuro kuti zvikwanise kutora matanho nechimbi-chimbi. America yakatiwo mapurisa haana zvikwanisiro zvekuti akwanise kutora matanho ekudzivirira kuparwa kwemhosva dzakadai. chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica uye chiri nhengo yeZANU-PF vaFrank Guni vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kutora matano ekugadzirisa zviri kutaurwa neAmerica izvi nekukasika sezvo zvichikwanisa kutadzisa vanoda kushanyira nyika pamwe nevanoda kuzodyara mari dzavo muZimbabwe.
Tingati chinhu chisina kutinakira seZimbabwe. Nekuti pese panoedzi Amerika yapa yambiro kuzvizvarwa zvayo kuti chenjererai kana muchienda kunyika yakati zvino afecta zvinhu zvakawanda kungava kufamba kwevashanyi kana vanoitawo mabhizinesi vanotanga kutya kana kuvhunduka kuti iko hakusi kunyika yakanaka kuti shanyire ikoko saka zvinotidzorera kumashure takatarisana nenyaya dzezveupfumi uye zvinopawo mibvunzo yakawanda kuti chii chiri kuitika munyika yedu chaita kuti America iyambire zvizvarwa zvayo kuti munyika hamuna kumira zvakanaka saka inyaya dzinenge dzichida kuti dzikurumidze kutariswa kana paine zvinoda kugadzirisa zvigadziriswe nekuchimbidza.
Asika pane vamwe vaguni vari kuti hapana chitsva pane zvese izvi zvinhu zvagara zvichingoitika muZimbabwe zvekubiwa kwezvinhu pano nepapo zvingaita here kuti zvibva zvanzi zvasvika pamhando yepamusorosoro.
Tinoziva kuti America haingopa yambiro iyi zvenhando vane vanhu vavo vanenge vari munyika imomo vasori vanoita basa rekuongorora kuona kuti mamiriro akaita zvinhu munyika ipi neipi zvayo akamira sei saka harisi dambe mukaona America ichipa yambiro iyi kana uchenjedzo iyi hongu nyika dzese dzese hakuna kusina mbavha hakuna kusingaite mhirizhonga asi zvandambotaura kuti tinofanira kuzvibvunza kuti chii chaitika chii chavari kuziva chisiri kuzikanwa nejekerero reZimbabwe zvinotaura kuti pane zviri kuitika zvavaona zvakakosha.
Asi mungaona here hurumende yeZimbabwe ichitorawo nyaya iyi senyaya iri serious sezvamuri kutaura?
Inotosungirwa kuti idaro isusu sezvizvarwa zveZimbabwe koitawo vari muhurumende koitawo vamwe vanoyambira vari muhurumende tiri kutokurudzira nekutaura nevatinogona kutaura navo kuti aiwaka musatore nyaya iyi sedambe itai kuti tiongorere tione kuti chii chiri kuitika.
Nhengo yeZANU-PF vaFrank Guni vachitaura vari parunare vari muno muAmerica muMaryland. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ari kutonga muSudan pamwe nevanhu vanga vachiratidzira vachipikisa utongi wechiuto vawirirana kuti Mauto atonge kwemakore matatu pozoitwa sarudzo dzekutsvaga vachatonga munyika iyi. Hurumende yemuBurkina Faso yatumira nhumwa kunoona zvakaitika pakereke yeDablo Catholic Church zvichitevera kuurayiwa kwevanhu vatanhatu nezuro. Zviuru nezviuru zvevanhu mumusha weMolai zvatiza zvinopotera muguta reMaidiguru kuNigeria zvichitevera kurwiswa kwenzvimbo iyi nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram icho chauraya vanhu vatanhatu. Kusagadzikana kwehupfumi hwenyika pamwe nekuramba zvinhu zvoita manyamamiri nerongo mune zvematongerwo enyika kunonzi kwave kuwedzera mutoro kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika sezvo mhuri zhinji dzine hama dziri kunze kwenyika dzichinzi dzave kutarisira kune vari kunze kune chero chavanenge vachida. Vakawanda vari kutaura neStudio 7 vanoti kubva pakangodzika zvinhu mune zveupfumi izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu ikwire uye mafuta edzimotokari anetse kuwana munyika vakawanda vave kutumirwa mashoko kubva kumusha ekutsvaga rubatsiro zvikuru nguva dzekuvhurwa kwezvikoro. Mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti mazuva ano muSouth Africa vari kuona uwandu hwevanhu varikupinda munyika iyi vaine tarisiro yemafuro manyoro munyaya dzemabasa nevanotengesa zvakasiyana siyana vachitengawo zvimwe zvekudzokera nazvo kumusha. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chatinotarisa zvinosangana nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Tinazvinomira mushe munyika yeZimbabwe. Kutaura kuti muZimbabwe matiri kuona mitsara yakareba zvikurusa, mitsara yekuti dhorobha richiri kufambika zvakanaka, mota dzinge dzakamira, dzakamirira mafuta, uye chimwe chakutoitika ndechekuti mota dzaakutogaramo mumutsara iwoyo nekuda kwekuti vanongomirira kuti vozoudzwa kunzi siyo yako, zvichizopedzisira zvabudisa kuti vanhu vaende kumhiri dzekwenyika kunyanya kusouth Africa. Tiri kuona kuti setsangano reInternational Cross Border Trade Association tiri kutambira vanhu vakaadisa zvikurusa vaakuuya vachibva muZimbabwe vachitsvaga mafuro manyoro. MuBotswana vawandisa zvekare, saka vanhu vari mudiaspora ndo vaakuraramisa vanhu vari muZimbabwe. Ndaiva ndiri kuLupane ndichibvunza vanhu kuti chii chinoraramisa vanhu munzvimbo yeLupane. Vaitaura ivo kutoti vanopfuya mombe, chipiri chiri kuvararamisa chikafu chinoyana namalaita. Saka unoona kuti izvoni chikafu chiri kubva kunze kwenyika ndo chaakutosenza kudeka chikafu chinenge chichiwanikwa nevanhu vanogara munzvimbo yavanenge vachigara.
Asi ivo vari kunze kwenyika vanenge vachizokwanisa here kuti uku vari kuda kuzvichengetawo pavagere ikoko?
Zvatoo zvekutongodamburirana zvinenge zviripo haisiri nyaya yekuti unokwanisa here. Yanyaya yekutongoti hapana munhu anofanira kufa nenzara kana uchinge uine mhuri yauinayo.
Taiona makore apfuura kana nyika yakatarisana nedambudziko rezveupfumi rakadai, vanhu vakawanda zvikuru vari muSouth Africa umu vaitumira chikafu nezvimwe zvakadaro kumusha. Muri kuzvionawo here kune vanofamba nedzimotokari?
Hongu mukoma Jonga, vanhu vaakusarudza kutumira chikafu kudarika kuenda kumusha, sekuti mari yako yaunoshandisa kuendesa kumusha iyoyo unogona kutenga chikafu chimwe chakawanda sekuti ugone kunge uchitumira vari kumusha kuti vagone kurarama. Saka zvinhu zvaakuenda zvakanyanyisa ukasvika pabhodha reBedbridge, unoona kuti kune vanonzi ana malume vanove vanoendesa zvinhu kuZimbabwe. Zvinoratidza izvo kuti kuendeswa kwezvinhu kuZimbabwe kwanyanyisa kutopfuura makore apfuura, sekuti makore apfuura waiona kuti makombi aya makwandamu aya waiona mutori nevanhu vakawanda vari kuenda. Asi iye zvinezvo wakutoona kuti kwandamu iya inogona kutongosimuka isina munhu kana mumwe chete ichingoendesa zvinhu chete.
Ko, panyayawo dzevari kupinda muSouth Africa mune vamuri kuonawo here vakawanda vari kuuya kunotenga kana kutengesa?
Hongu, vanhu vari kuuya zvakanyanyisisa. Vamwe vari tozoita dambudziko rekuti vanenge vasina mapasipoti, sezvo ukapinda nepasipoti unopiwa mazuva. Vari tozoita dambudziko rekuti vari kuwanikwa vachibatwa chibharo, vamwe vachitourayiwa mudzinzizi umu. Tine makesisi akawanda evanhu vakasangana nematambudziko iwayo, ende nyaya dzachona dzinenge dziri kutowanda zvikurusa nenyaya yekuti huwandu huri kuenda pamusoro, huwandu hwevanhu vari kubuda vachitiza muZimbabwe.
Zvii zvikuru zvamungakurudzirawo kune vari kunze kwenyika kuti vanga vachibatsira nazvo kumusha?
Kana uine hama yako iri kuZimbabwe, ungava uri kuAmerica, ungava uri kupi, chakakosha ndechekuti utumire mhuri yako chikafu, ingave mari, ingave chii, kuti vagone kurarama.
Vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDenis Churu vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vanoti guta ravo rakagadzirira kutambira masimba ekuzvitonga pasi peurongwa hwedevolution uhwo huri mubumbiro remitemo. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vatandi vataura mashoko aya pamusangano wekuongorora mafambisirwo anoitwa mari dzeveruzhinji waitwa maMutare nhasi. Musangano uyu wakarongwa nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, ZIMCODE. Paine chinangwa chekuti vanhu vanzwisise zvinoreva uye zvakanakira kuzvitonga kwematunhu. Vatandi vati nguva zhinji zvavanoda kuita zvinotora nguva yakareba nekuti hurumende inofanirwa kutanga yavabvumidza kuita zvavanoda. Vati izvi zvinodyira guta mari sezvo mitengo yezvinodiwa ichikwira panguva iyo vanenge vakamirira mvumo kubva kuhurumende. Asi vati kana voita mabasa avo voga zvinhu zvinoreruka.
Devolution isusu semalocal authorities titori mudevolution kare, saka isusu tinoti tiri zvedi kuve mudevolution because izvi zvese zviri kutoitika we are an example. Titori muenzaniso we devolution kana takastarisa nekuti isusu tinozviitira zvinhu zvedu kuno kusemtare city yakazvimirira yega saka tide example ye devolution saka takatogadzirira uye tiri ready ku devolution ikwanise kuitika kunoku
mumwe mugare wemamtare vatashaya mashaya hanya vatiwo hurongwa hwekupa masimba kumatunhu hunofanirwa kushambadzwa zvakasimba kuitira kuti vanhu vave neruzivo rwezviri kuitika uye nezvazvinoreva
kuna ichishambadzwa kudai tinoti dai yaitirwa mumacommunities mune vanhu kwete devolution inouya yaitirwa mumahotels yoitirwa mumahalls ari specials tiri kuti devolution haifanira kuigirwa devolution nendege unzi tatauya nedevolution kubva kuHarare ngaitirwe mumacommunities matinogara ani ndo zvinokosha kwatiri kuti devolution inzwisiswe nevanhu igamuchirwe nevanhu vanhu vazive kuti chinhu chavo
imwe nhengo yekomiti yezimcode vaendiziera vatsinhira nyaya yekuti devolution inge ichifambiswa nevanhu kwete kuti iite zvekumanikidzirwa muvanhu
chinongo chadevolution chakanaka asi isusu tinoti ngachibve kuvanhu totambirwa nevanhu then tinogona kuenderera mberi kana vanhu chii chinhu chevanhu ndomanakira because devolution kuunza hurumende kuvanhu saka vanhu vacho kana vasirimo saka hurumende yacho haipo
mudzidzisi wezvekugara kwakanaka kwevanhu paafrica university vashola manuel vati chirongwa ichi chinoda kuti chiitwe sezviri kudiwa nebumbiro remutemo asi vamwe muutungamiriri vari kuchinonotsa nekuda kwemasimba anenge aderedzwa
ndikati devolution yaka iri kutitorei nguva nekuti tofanira kuti realign our laws first ne constitution ya 2018 doshe kutanga saka kana ma laws asina kutwa realign devolution inotora chi nguva kuti ito implement ringangwa nekuti vanga nomhanya kuti inga ingedai yaitwa dai yaitwa but the first thing ndirikuna kuita kuita realign our constitution first kuti tiite sei ite align ma laws ari munyika muno then kana tanga taku implement devolution zvaida kuti vanhu vari kuma provinces vakugona kumanage mari dzavo vakugona kutaura kuti tiita development yakati zvakuda kuti chero ipi convince province imwe naimwe ine zvainoita inowanawo mari inobatsira kudini kuvaka zvikoro kuvaka marodhi maclinics you name it zvemabasa anodini anouya wakawanda kune macommunity edu nenyaya yetax chacho yatinobhadhira yetoti yatax revenue chacho inoincreasa nekuti tinenge tagona kudini kuimaneja
mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzimcode vajohn maketo vati vari kushambadzira urongwa hwekuti matunhu azvifambisire mabasa avo oga kuitira kuti pave nejekerere pakushandiswa kwemari mumatunhu akasiyana-siyana uye kuti matunhu aya abatsirikane nezviwanikwa zviri maari ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Iloida Moyo
iko zvino toenda kuna Mavela sinzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media
pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa zviri kutaurwa nevanhu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu vari paWhatsApp yedu yeStudio 7 regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii
Tinobonga vashamarari vese imwimwe veStudio 7 nekuti panhau kwamunoita. Munotibatsira zvakanyanya nekuti kwatiri kuno kuchipinga hatikwanisi kuti tingazwa asi tinotoona panews nguva ya 7 iya tichitozwawo news muchitoti tiudza news dziri kuitika munyika yedu ino yeZimbabwe. Rambai makadaro tinokutendai vose vashamarari vese. Ini ndinoitwa Willy Stole kuchipinge Mount Linda.
Makadiko pastudio 7 apo makadiko zvenyu aiwa ini ndinofara zvokunyanyisa muri kutaura kuna Sikumbuzo Kumalo anobva kumberengwa uko kumberengwa uko mongo kuziva kumberengwa kwedu chiti aiwa varume nyika yedu haina kumira zvakanaka nyika yedu atori mahwani toshuwa kuti torarama sei muZimbabwe izvi zvitiri muno muSouth Africa kwatinongozama kungokwenya kwenya but zvinhu zvacho hazvisi kumirawo zvakanaka kungodaro daro asi ha unotoona kuti vanhu ava havambototifariri tinongoshandawo zveduwo zvekungodaro kuSouth Africa ndiri kushanda ndiri kunoku kunonzi kugrobasteyo kana kuti kumaulolo ndokwandiri muLimpopo chaimo asi hapenyu hwakaoma vana vamwari mheno kuti hurumende yedu inoda kutisiya tava papi tapere here kana kuti ndopaenda kuzosiya kana kuti tatofa nyika yose yavangosara ivo vongotonga varioka mheno kuti hurumende yedu inoda kutisiya tava papi ini hangu ndanchida kungotaura panyaya yekuti aiwa hurumende yedu dei yatinzwirawo tsitsi ingogadzirisa zvinhu zvacho zvingonakawo tigone kushanda kunyika kwedu tichigarawo munyika medu nemhuri dzedu
ndito Patrick Ndoreka ndiri kuno kuSouth Africa zviri muZimbabwe zvakaoma ndakutoda mwoyo munyaya kuti ishinge nenyika yeZimbabwe tofaura here mwari mwari kudenga makatofaura ese mwari mari pindirai chokwadi nyika yeZimbabwe yaparara nyika iyi zvinhu zviri kungokwira zvichidhura peturu hamuna munyika mari hamuna mabhengu hakuna kana mari imbori kumunyika zvakaoma.
Manhero akanaka Studio 7, makadiko, tinofara nechirongwa chemunotipa mazuva ose. Ambai makadaro, makajanya, ndichingomhorese mhuri dzeZimbabwe kuti makadii, munofara here kwakadii kuZimbabwe.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous vateereri musa kanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk. Tichange tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, takatarisa zvazviri kuitawo kusimudzira upfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bako VOA ndebe.